Major. Downloaded from ilovezedmusic.com.
Takanga kura zvakadaro funzaini kanga nikanda karara mutaini zvingirwa tsenda kakura na maini ramwe vachimbiseka inzwaini naitomboenda kumashuo ndisina mota zviriyo ndichitobata zvimaflo but momibada dandifo ndakatarisa pandakananga ndichitoziva panesco ndinomboshushikana asi ndinozongokusikana kuti mwari nezvishoma zvamakandipa izvozvo zvandinazvo nerimwe zuva ndichasimuka sezvinoita vamwe ungachemai zita rangu parichanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga fefa ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba mweya mutsvene iripo pagoni itandene
inini ndiri certified mbari yut kuna mwari yake testify it was never easy ndive pano nhasi so many times zvakaoma tararira vat mama was the only one vaishanda 9 to 5 baba vaitozama zvichiramba nai tell them takurova chingwa nemazai it's a celebration fredo I don't wanna lie ishe vandipapa vapatona tona tona everything I get yava bonus bonus mwari nezvishoma zvamakandipa izvozvo zvandinazvo ndaisaziva ndichasvika isisabx ndinotenda
zita rangu paritanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga pefa ndipupurire mwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba yamutsvene iripo pagoni itankene
wangu kukuchuna feya ndakasimba dzakawanda nzira dzandakapinda uzokumanda zviimba ini nditori testimoni yanhasi ndipe bhiti ndimbodonhedza mabhazi vakawanda vaende tarisira mugrasi njimanjemanje bava kutonditi blas kama blessing saitoichitunanga kupiko wakupanga pasina zvaingove zvemukuto vakawanda vaende titinomakisa vaisada kutatarisa vangupepisa semoto ishe vakatikangira mablessings ishe takazoupdata mablessings shoma zvamakandipa handikurambei sapita nerimwe zuva ndichasvika hk
zita rangu paritanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga pefa ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba mweya mutsvene iripo pagoni itandikene zita rangu paritanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga pefa ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba mutsvene iripo pagoni itandikene
downloaded from ilovezedmusic.com.